ndinoona sekuti nyaya yatosika pakuita chaizvo tichiona kuti vanhu ava havasi kudzokera shure kukanganisa runyararo rwemozambiki vari kutokanganisa zvekare kufambiswa kunoita mabhizimisi kune dzimwe nyika zvekare tinoona kuti dzimwe nyanzvi dzakaita senyanzvi dzimwe dzokuamerica dzatobuda dzichitaura kuti dambudziko iri rikasagadziriswa nenyika dzakatenderedza mozambiki dzesadhakidhiye dzinosanganisira zimbabwe south africa botswana tanzania zvinobva zvaita kuti dambudziko irori ribve razovhiringa matongerwe kana kuti magariro edzimwe nyika nokuti tinoziva kuti kukonana kuri kuitika chihondo chino chiri kuitika kunorthern tanzania chiri kuita kuti vanhu vatize ikoko vachiinda kune dzimwe nyika zvekare chiri kuita kuti mabhizimusi mamwe mabhizimusi apasi rose atikuti mainternational business aya namamwe mabhizimusi emumozambique imomo atadze kuita zvaanenge akati anoita kupa vanhu mabasa vachiitawo mari dzavo imomomo saka zvinhu zvatinotarisira kuti hurumende dzesadhak sekugara kwadzaita zvenhasi dzaona kuti vanofanira kuungana kubatanidza masimba avo ose
saka kana makatarisa izvi tiri kuzviona sekutaura kwamaita kuti kutanzaniyawo kune nyaya inonetsa yakaita saiyoyi kunezve dzimwe nyika muafrica makare muri kunetseka nenyaya yevanhu vanopfurikidza mweyo munoona sekuti ingava nyaya inogona kutariswa ikamiswa here
inyaya inogona kugadziriswa chaizvo sekugadziriswa kwakaita dzimwe nyaya dzokumachiumano wenyika hatinoziva kwaakuine vanhu vakaita saivavava sokuna ana iraki kwaakuine ICC vatinoziva kuti vari kumozambique zvekare vari kutevedzera gwara reICC vebato rimwe riya rinenge richida kuzvitonga ikokoko saka zvinhu zvinogadzirika chaizvo sokuona kwatiri kuita ndomuunganidzo watoitwa simba renyika dzesadhak idzo dzidzi dzokusouthern africa rinenge riri simba rakakurira chibato choita vanhu ivavava zvekare vaivataudzana ikoko vana purezidendi mnangagwa naana purezidendi ramaposa vatotaura ivo kuti dzimwe nyika tikati international community yenyika dzimwe dzapasi rose dzinogona kunge dzichibetsera nokutarisa kuririkira vanhu vanenge vachitiza kunzvimbo idzodzo nzvimbo dzomunyika dzomusouthern africa dzomusadhak dzomuona nyaya dzokugadzirisa nezvombo zvokumisa ava vanhu vari kurwisa ava saka zvino zvakambotogadzirika kune dzimwe nyika mubatanidzo wenyika wesadhak nepasi rose zvinhu zvinokwanisa kugadzirika nenguva pfupi pfupi chaiyo zvisati zvaiyo kutekeshera nemozambique yose pamwe chete nokutekeshera nesouthern africa yose pamwe chete nokutekeshera nepasi rose nokuti kuna mabhizinesi ari kusevenza mumozambique imomo achazovhiringwa zvizovhiringa ufumi hwepasi rese kwete hwemozambique chete
ko kune avo vanoti ivo zimbabwe igaisiyane nazvo inyaya dzemozambique mungatichi kwavari
zimbabwe haikwanisi kusiyana nezviri kuita kumozambique tichitarisa kuti isu hatina yatingati poti yakunosvikira zvinhu zvedu zvinobva kumativi mano enyika kana kuti kwatinofudzwa zvinhu zvedu zvatinotengesa kubva muzimbabwe zvinopfuura kusouth africa zvinopfuura nokumozambique kumaputo saka dambudziko remozambique idambudziko redu zvekare vateereri vanofanira kuziva kuti dambudziko rekumozambique rakamboitika naana matsangariye saka hazvitoenderana nesu nokuti taizoona vanhu vekumozambique votiza vovuya kuzimbabwe vaizokanganisa magariro etechiita ikoko tine pipeline inobvawo kumozambique yeferuka yayo inopfuura nomozambique saka dambudziko remozambique raingofanana nedambudziko raneba wedu mugarisano wedu unenge ari muzimbabwe hatingati kana afirwa nebha wedu mugarisano wemuzimbabwe tinoti hazvinei nesu izvozvo saka dambudziko remozambique kana tinongana dambudziko remusouth africa kana kuti dambudziko remutanzania chaiko idambudziko renyika yedu yezimbabwe idambudziko redzimwe nyika dziri muafrica nedziri pasi rose nokuti vanhu vanenge vachitiza matambudziko iwavo ndivo vanozoenda kunyika dzakaita sezimbabwe vaibva kumozambique nyika dzakaita kusouth africa vachitikanasawo magariro edu ikoko saka dambudziko rehama yedu idambudziko redu.